mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Parati yechikwiza inozivisa vagari vayo kuti vambomira kushandisa Seke South Clinic pari zvino, sezvo yave kushandiswa senzvimbo yekuongorora nokurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Zimbabwe Exiles Forum inoti kurambidzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa kuti vaite matakishop nemaspaza kuchakonzera kunetseka kukuru kwezvizvarwa zveZimbabwe. Vechidiki veMDC mudunhu reHarare vanoti vakanyorerawo kuti vawane rubatsiro kubva kuhomwe yemari yakaumbwa negurukota revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu 32. Munhu akabatwa nechirwere ichi ari muHarare. Zvoreva kuti muguta iri mave nevanhu 14 vane coronavirus. Bulawayo ichine vanhu 10. Vanhu vashanu munyika vapora zvachose kubva kuchirwere checoronavirus, umwe chete kumatebeleland north uye vana kumashonaland east. Vanhu vana ndivo vashaya muZimbabwe. African Union ichishandisa zviri kuburitswa neAfrica Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vafane chirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mana ane 23, 1,423. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 31, 31,000. Uye vapora vanodarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. MuAfrica, nyika ine vanhu vakawandisa iSouth Africa, iyo ine vanhu vanodarika zviuru zvina 4,000 vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neEgypt neTunisia. Parati yechitungwiza inozivisa vagari veguta iri kuti vambomira kushandisa kiriniki yeSeke South pari zvino, sezvo kiriniki iyi yambove kushandiswa senzvimbo yekuongorora nekurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Mutauriri wemanisiparati yechitungwiza vaLove More Mayor vanoyambira vagari vechitungwiza kuti vashandise mamwe makiriniki echitungwiza akaita seSt Mary's, Zengeza 3 neSeke North, sezvo Seke South yambomira kutora varwere vese vese kunze kweavo vari kurapwa kana kuongororwa chirwere checoronavirus. Izvi zvinotovera kunyunyuta kwesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust, iro rinoti madzimai ane pamuviri ari kudzorora kudzimba dzavo kana vaenda kunotsvaka rubatsiro paSeke South Clinic.
Nhau iri kutsanangurwa yekuti madzimai akazvitakura ari kudzorwa kukliniki yedu kuchitungwiza. Handiye chokwadi, nhau iripo ndeyekuti kliniki yakatsanangurwa inonzi Seke South takaisendeka parutivi maringe nenhau yechirwere chatinacho checovid-19 kana kuti coronavirus chatekeshera pasi rose. Saka kliniki iyoyo takaisadza senzvimbo yatichaita iyo inonzi isolation center. Saka naizvozvo takati madzimai ose anenge akazvitakura vanenge vapadyo kana kuti vasati vapadyo nekuda kusununguka vanokwanisa kuenda kune imwe kliniki yedu inonzi Seke North iri kwamakoni. Asi nekuda kwechimiro chekuti vamwe vanhu dzimwe dzenguva vanogona kutadza kubata patenge chitsanangura kana kuti vanogona kunge vasina kunge vakagashirana nemashoko iwayo ekuti vanofanira kunge vachienda kunobatsirwa kune imwe kliniki yedu munhu anongoerera kana angosvika panzvimbo iyoyo oziviswa kunzi pana tichiita zvakati ende unobatsirwa kwakati saka iyoyo ndonhau inenge yakaitika asi chimiro chiripo ndechekuti hatisi kuti vanhu havasi kubatsirwa dzimwe dzenguva pakauya munhu anenge asvika panguva yekuti ada kutobetserwa ipapo ndo patinogona kuti anga achibatsirwa nekuti pane pasina mukana wekuti agokwanisa kuenda kukliniki yedu imwe yatakatsanangura izvozvo zvinogona kuisa munhu panjodzi yekuti anogona kushayika iye kana kushayikirwa nemwana saka ipapo tinokwanisa kuvabatsira kuti vange vachisununguka zvakanaka asi kurudziro yedu kubva nakare pakatanga kuitwa lockdown takasiyisa kuti vanhu ngavachienda kunobatsirwa kusecond north
saka vagari vemunharaunda iyi pane chimwe chavangatarisira here kubatsirwa nacho pasecond south clinic kana kuti yangomirira zvokuongorora vane chirwere checovid-19
paseke south panova ipo patakaita isolation center yecovid-19 hapasinazve umwe urwere hunganzi munhu ana achinge arwara anouya kuzobatsirwa asi tinenge tichitovakurudzira vagari kuti vaende kunobatsirwa kune mamwe maclinics edu anova iwo St Mary's Zengeza 3 neSekenot clinics
avo vange vari mutauriri wemunisipariti yechitungwiza valove more mayor vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Zimbabwe Exit Forum inoti kurirana kwemabasa pakati pezvizvarwa zvesouth africa nemabvakure ndiko kuri kukonzera kuti south africa iomesere mabvakure seizvi vanoona nezvemabasa musangano rezimbabwe exiles forum vatinomambeu vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvaidai zviine upenyu huri nani deno south africa yaibatsira kugadzirisa mamiriro ezvematongerwo enyika muzimbabwe vachiti zvataurwa navambo weni zvichapinza zvizvarwa zvezimbabwe panguva yakaoma
chokutanga ndechekuti nhau yezimbabwe inhau yanetsa kubvira kare nakare especially tichiratarisa mararamiro evana vezimbabwe vari mukati menyika yesouth africa vazhinji vakauya kuzotsvaka pekuponera nenhau yezvara iri kunyika yechizvagwa yezimbabwe saka isu takataura nehurumende yemuno yemusouth africa tikati tibatsireiwo tigadzire dambudziko ratinaro kwedu kumusha kuzimbabwe nekuti nhau yezimbabwe haisiri foreign policy yesouth africa yava domestic policy nekuti zvinoitika kunyika kwedu ndo zvinoitika munowo
sekuona kwenyu vamambeu munofunga kuti chii chinokonzera kuoma mwoyo kwehurumende yesouth africa sezvizvi
nhau iri kutaurwa navatitomboweni yekuti havachazobvumiri kana kuti vachalimita huwandu hwevanhu vachange vachioparata matakishopu nekushanda munzvimbo dzakaita semarestaurant inhau yatinoziva kuti tichagara tichizosangana nayo munoziva imi kuti apo nepapo nguva nenguva vana vezimbabwe nevazvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika vanosangana nekurohwa kana kupisirwa dzimba kana kuvhiringidziwa mukati memabasa nenyaya dzezenofobia nekuti vanenge vachibva kure saka kompetishini iripo pakati pezvizvagwa zvemusouth africa nezvizvagwa zvekuzimbabwe ndiyo inokonzera kuti mashoko akadai azogumisira ava kutaurika
sezimbabwe exiles forum munotii kuna vambo wenyu nekuhurumende yesouth africa
kazvino sekutaura kwavaita zvinoreva kuti tichasangana nematambudziko makuru mukati menyika yesouth africa ekudzvanyidzigwa kana kuti ekusabahwa zvakanaka uyezve kana tikatarisa tinoona kuti iwo mabasa emumatakishop iwaya nemabasa emumarestaurant ndiwo anoitwa zvizhinji nevanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sedzedu dzekuzimbabwe saka vachasara vakaomegwa zvikuru kwazvo zvokuti mararamiro avo achanetsa saka chingatibatsira ndechekuti south africa dene yaita basa rokugadzirisa kana kutibatsira kugadzirisa mamiriro epolitics dzekuzimbabwe kana politics dzekwedu dzokuzimbabwe dzikagadzirwa zvakanaka handioni chikonzero chokuti vana vezimbabwe vangaramba vari munhaka mukati menyika ino yesouth africa kompetishini iripo pamukana kukukudzana kwemukana kuti mazimbabwe dzanenge achipindawo nechip labor vanotora chiro zvavanenge vapiwa zvozoita kuti masouth africans asazowana mukana wekushanda Saka izvozvo zvinoramba zviripo chete kana dambudziko riri kumusha kwedu risina kugadzikwa. Saka tinoda kurudzira hurumende yeSouth Africa kuti itore zano kana danho rakanaka rekugadzirisa chimiro chaitika kunyika yedu. Kuitira kuti tisaramba tichiungana kuno.
Avo vange vari vanoronga zvemabasa musangano reZimbabwe Exas Forum vatino mambeu vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvave kuziya nenzara sezvo nyika iyi iri kuitiwo vanhu vagare mudzimba. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kunyika iyi vaDavid Amadziripi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa, asi vakaudza mamwe mapepanhau kuti vakagadzirira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzokera kumusha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinowira kodzero dzavanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa vazhinji zhinji vari kutambudzika kune nhamo chaiyo yekushayiwa chikafu, nekuti zvizhinji zvikiko nehurumende yeSouth Africa nemakambani akazvimiririra nevamwewo ndezvekutsigira kana kuyamura zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vawane chikafu chakaringana panguva yelockdown. Asi vanobva kuZimbabwe vangava vapoteri, vangava varutsvaka upoteri kana vanoshanda, vazhinji vavo vanenge vasina, vangava vasina kugadzirira, havana chikafu. Zvakarewo tiri kunzwa kuti mari dzinopuwa vanhu vanenge vambomiswa basa dzeUnemployment Insurance Fund UIF dziri kunyanya kunangiswa kuzvizvarwa zveSouth Africa zvichinzi haisi mari yevekunze kusanganisira vana vekuZimbabwe. Saka idambudziko guru kwazvo rekuti tiri kutokumbirisa kuti dai pawana vanobatsira kuti vanhu vawane chikafu chinogona kuvasvitsa pakupera kwelockdown.
Pane masangano amambonzwawo here ari kuedza kuita mudengu mudengu kubatsira zvaro reZimbabwe?
Pari zvino vanhu vashoma vanenge vane pavanogona napo vari kubatsira vakazvimiririra. Hakuna masangano makuru anozivikanwa ari kubatsira zvaro reZimbabwe kunyanya. Tinoziva kuti sangano guru rinonyanya kuyamura South Africa Gift of the Givers harina chirongwa chakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti nevanhu vanobva kure vari kutambudzika panguva ino. Ndokusaka tiri kuti semasangano taka tinotsvaka kuti dai taisa musoro pamwe chete tagona kukumbira kuti pawane homwe yemari inogona kubatsira vanhu nekuvapa chikafu zvinofanana nehupfu neshuga kusvika nguva yelockdown yapera.
Kunzwo nevamwe vanhu ava vadzoserwe kumusha, munoona zvine zvazvinobatsira here izvozvo?
Pari zvino pfungwa yekuti vana veZimbabwe vari South Africa vadzokere kumusha haibudi zvakanaka, nekuti tiri panguva yelockdown kuSouth Africa nekuZimbabwe. Kuunganidza vanhu vachona nekuvafambisa zvinonetsa. Zvakarewo vazhinji vanga vachishanda vanenge vava kusiyira panzira vasingazive kuti vachaonawo here cheuviri kana kuti kwete. Zvanga zvakanaka panguva ino zvaigona kuitika chimbimi kuona kuti vanhu vari muZimba ava zvoro zveZimbabwe vawana chikafu chakaringana, vagona kurarama kusvika panopera lockdown, vochizogona kuronga kuti vodine upenyu kuenda mberi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vange vari parunare muLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki vebato rinopikisa reMDC mudunhu reHarare vanoti nhengo dzavo dzakanyoreravo kuti dziwane rubatsiro kubva kuhomwe yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emunyika yakaumbwa negurukota rezvevechidiki mitambo netsika muzvare Kesti Coventry kuti ibatsire mabhizimisi anotungamirwa nevechidiki angadai akakanganiswa nedambudziko recoronavirus. Munyori mubukare vechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vanoti nekuda kwekuti bato reMDC rine nengo dzevechidiki dzakawanda zvikuru munyika yose vakaona zvakakodzera kuti vadzidzise vechidiki vebato ravo kuti vanyorerevo mari iyoyo sezvo iyi iri mari yehurumende inofanirwa kunge ichibatsira vechidiki vese munyika. Ngati nzwei urukuro yaitwa na Jonga Kandemiri wa Studio 7 nava ngatzore pamsoro penyaya iyi.
Ya icho kwazvo munozive kuti bato reMDC Alliance ndiro bato rine vaita akawana nyika yose dressing ine support yakawana vachamisa ne support yavana nemaita akavhota muHarare nenyika yese yakatenderera. So zvakudzidza kuti isusu youth assembly tibatsire kuti tieducate vanhu tivazivise kuti hurumende yauya nechirongwa ichi chekuita disperse 17 million youth relief fund yakanangana neyo avo vechidiki vane mabhizinesi emaoko zvakare nevechidiki vose vane makore ari between 8 and 35. So taudza meseji iyoyo nevechidiki tingaengeja zvakare vanhu vakasiyana siyana in various communities muHarare kuti vanhu ivavo vazive kuti chirongwa ichi chirongwa chavo hachisi chirongwa chezanu uno chirongwa chehurumende chirongwa chemunhu wose ane chitupa chakanzi Zimbabwe. So taudza kuti vanhu vese izvozvo vari mubishi-bishi kuti vaapply mari iyoyo kana zvisina kubuda tichaona the next stage yatichatora ichange iri political so that we are able to force kuti zvinhu zvine zvezimbabwe zvipereke mazimbabwens. Taronga musangano zvakare kuti tisangane nevamwe vanhu vekuzimbabwe youth council vane vaivo vari in charge in spearheading this process kuti tivaonese tione kuti gwara ravo ravaroshandisa panyaya yekupa mari iyoyo so that timonite nekuona kuti izvo mari iyoyo yashanda nemazvo here kuti maite Zimbabwe vose vanokodzera vanotambura vabatsirikane.
Zvirongwa zvipi vangadzore zvinozoshandiswa mari nevechidiki kana vachinge vazoipiwa?
Zvirongwa izvi zvinosanganisira zvirongwa zvine chekuita neumwe ane bhizinesi raari kuita remaoko. Munoziva kuti unemployment rate yemuzimbabwe yakurisa chose. So vazhinji vanorarama nekuita mabasa emaoko eidha makapenda mawereda or vanotengesa. So vanhu vese ivavo vakati vabatsirikana. So we are yet to kunzwa kuti imari pamunhu but vamwe vari kuti maybe 5,000 RTGS which is in today's black market rate is around $100. In our view imari isingakwani kuti munhu atangise bhizinesi rake or aite boost bhizinesi rake nemamiriro akaita zvinhu munyika. But still imari iyo toti munhu angabatsirikanawo nayo anogona kuona pokutangira. Asi kuti ibhuse bhizinesi handioni chidini ichibatsira unless vakazowedzera mari yacho kuti inge yakawedzera. So munhu wese anje kuita ari informal trading or even asii informal trading ane bhizinesi raari kuita rinobatsira kuti ararame vanhu zvakare vanofana kuti vadini vabatsirikane vaite benefit pamari iyoyo.
Avo vange vari munyori muboka revechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadzore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tomambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mujeri News hurumende yeChina yazivisa kuti ichatuma vana chiremba kuZimbabwe kunobatsira kurapa chirwere checoronavirus munyika. Mujeri News maikare vana chiremba vanoyambira hurumende kuti kusaongorora vanhu vazhinji chirwere checoronavirus kuchakonzera dambudziko guru munyika. Mukronico bazi rinoona nezvamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency ramangarira munisipariti yeBidebridge pamusoro penyaya yekusabvisa kana kufambisa tsvina yemuzvimbuzi vachiti zvave nemakore mazhinji zvisina kugadziriswa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ana mukoma Jonga ana mukoma tanonoka wandi paStudio 7 sarangudetwa Clemens Muwa zviri kuno Cape Town nechikumbiro kuna Mr. President chekuti vadzorewo mwoyo wavo dai zvaigona. Mukoma akasungwa achianyepa kuti President vaextenda lockdown 2 weeks. Ndinoona South Africa yakaextenda lockdown 2 weeks mushure munge yapa 21 days Chinova zvakango applyawo kuZimbabwe yakaipa 21 days kai Mr. Mnangu akava after vapa warning vakazongo extenda lockdown 2 weeks saka zvanga zvakadini Mr. President kuti mungodzora yenyu moyo wenyu mari anokukomborerai nokuti kuvanhu vanozotadza nemaone mushomu nge mapa warning aiwavo vanodeserva kutongwa zvakafanira chimwe chikumbiro chandinacho kuna president nevamwe vese vari muhurumende ndechekuti zvanga zvakadii mugare pasi mumbonyatsotarisa situation yeZimbabwe musingatarisiwo kuti South Africa kana kuti dzimwe nyika muchitarisa Zimbabwe sezvairi kuti vanhu vangagona kupona sei kana vasina kuenda kumabasa uyezve kumabasa kwacho kunozova nemahigh risk fanika winter yachikupinda iyi chirwere checorona ichi chakafana neflu kuwinter umo vanhu vazhinji vanopera kufa nechirwere ichi chinenge chaakuti vanhu vachifemerana maventilators mishonga magloves mamaski asi chikumbiro changu changa chichekuti Mr. President kunyange dai zvainzi Zimbabwe nega lockdown ye 6 months kana gore vanhu ngavadzidziswe Mr. President korona inobata sei vanhu vangadzivirira sei dzivo ndoo chikumbiro changu
vastudio 7 apo makadii kwashamarari vestudio 7 ndeuzovateereri hai studio 7 ndinovimba vana vezimbabwe muri kuzoona chimiro chirimo muzimbabwe nechimiro chatoona purezidendi wenyu kune vaya vaitwa mberi nezanupf mberi nezanupf chitarisai muone chimiro chirimo manje muzimbabwe kuti hakuna nzara yemdc hakuna nzara yezanupf ndinovimba iko zvinezvi mamuka I think next election hapana achazoti pamberi nezanupf Now, tiri kusafa, tiri mudondo, zvinhu zviri kunetsa, hapana chinhu chakanaka, vati ari kuuya kuti achiputsa pamusoro peizvozvo, vati panopemerwa pacho ipapo pauri kutarisana ndo indastiri yangu asi ari kutuma vanhu kutenda unopasa. Ari kuti vanhu vanorarama nei, kune indastiri here yavhura yekuti hanzi kana ndapaza ipapo vanhu vachanozonosenza imomo, hapana. Ndokuti ana basa nezimbabwe ana basa nevanhu zimbabwe iko zvine zvaina president hatina president muzimbabwe ndo chokwadi chiri pachena munangagwa please tiitirewo serious kune vana vezimbabwe tarisawo nechimiro mamiriro akaita chimiro vana vezimbabwe vatambura vasafa
ndiri kurwadziwa nekuti kunyika kwedu ike zvino vari kupusa putsira vanhu pavanotekesera misika pavanowana thati small send ndopo vari kuvaputsira kureva kuti vachidzoka kubva kulockdown vanonga vachitangira pai hapana kungotangira pasero right now ke zvinoizvi vakuchitungwisa pajambani ndo pavari kunzi kanzuro yasvika iri kuti vanhu torai putsai matebho enyu but its 100% wrong wose ndo mararamiro atiri kuita tiri kuzimbabwe thank you
makadiniko mhuri yezimbabwe nemi vana mukoma jonga tinokutendai tinokutendai nechirongwa chenyu chamunotipa chinotidakadza chaizvo izvi ini zita rangu ndinonzi john ndiri muno mukati menzvimbo yecape town ndandichikumbirawo kubvunza kuzimbabwe uko kuti hakuna here utungamiriri hwedu hwatakavhotera unokwanisawo kuti utibatsirewo pari zvino matiri muno tiri munzvimbo yecape town makarisa kumira madzangu makarisa kumira hakuna kana nzira dzimwe dzokuti tigonorarama nadzo muno tiri kutokumbira kwamuri ikoko kutivo utisitiro manzwi edu ava kumukuru wenyika yedu inova iye watakavhotera iye saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti mutisitirewo zvichemo zvedu chema kwatinoita muno mukati mesouth africa muno chava kutiuraya taakufa nenzara pachinhambo chokuti tive nechirwere but taakufa nenzara izvi zvakawanda chaizvo saka kutokumbira kwamuri ini kuti dai matisitira mashoko aya
mazimba angatidetsera nei kupemberera zuva rakawana zanupi yefreedom yekundotenga zvombo kuchina kuzotestera kumacitizens ezimbabwe ayo anenge achidemonstrata mustreet kudai isiri covid-19 kutaura kuno masabhuku aakamanikidza vanhu kukontributa mari dzemhemberero izanupi f yakati ngomo idizidendi nokuti aisatsigira zanupi f masoja akandouraya vaimutsigira vachiti ngatiite kukura hundi ngatikukure wose anotsigira ngomo izanup f yakarova shangirai nemasapota ake m2002 vazhinji vakafa izanup f ine hurumende inorekruta masiaiwo kuita basa rekutsvaka wose anotsigira mdc vachibheja kuti mdc haitongi iye ichitungamirirwa nezvizvarwa zvezimbabwe izvo zvodudzira kuti zuva ranhasi izuva rokupemberera kuzvitonga kuzere kwezanup f kwete Zimbabwe kuchitonga kuzero kuti vadye uchino mukaka zvizvarwa zveZimbabwe zvese zviyaura nenzara saka yepi independence zanpf kududzira kuvana veZimbabwe kuti ziva anokupa nzara uchirasika pfungwa ndiko kuti zanpf. Thank you, Zikarango Ndinonzi Elisha Bodias.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 tisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, buri Zimbabwe. Tinokoka tumpinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tukuendra mberi tichikurukura newe chidiki pamusoro pechirwere che coronavirus chavhiringidza upenyuwe vanhu wakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamirioni matatu kana kuti 3 million pasi rose vabatwa nechirwere ichi uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa ichisema zuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nasi maneru na 8 PM.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mabatirwo ari kuitwa chirwere checoronavirus nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwave kukonzera kuti vamwe vebato ravo reRepublican Party vatange kutya kuti zvichakonzera kukundwa kwavo musarudzo munambudzi gore rino. Izvi zvinotevera vanhu vanopfuura mamirioni 26 varasikirwa nemabasa avo kusvika pari zvino uye vachikumbira rubatsiro kubva kuhurumende. Mumwedzi mitatu yapfuura vebato rinopikisa reDemocratic Party vakapiwa mari yakawanda neveruzhinji rwevanhu kupfuura yakapiwa kubato ravaTrump reRepublican Party. Kunyange hazvo vaTrump vane mari yakawanda kupfuura vavandotarisirwa kukwidzana naye vaJoe Biden veDemocratic Party. Asi vakuru mubato reRepublican Party vaipo kutanga kutya kuti vanhu havasi kufara nemabatirwo nezviri kutaurwa navaTrump pamusoro pedambudziko recoronavirus. Kurasikirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Tinokumbira nyadenga vatinzwirewo tsitsi kambo kanobva kumuchakabu Oliver Mutukudzi Ruvhu ndimadzongonyedze. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Municipality yeChitungwiza inozivisa vagari vayo kuti vambomira kushandisa Seke South Clinic pari zvino sezvo yave kumboshandiswa senzvimbo yekuongorora kana kurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Zimbabwe Exiles Forum inoti kurambidzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa kuti vaite matakishop nemaspaza munyika iyi kuchakonzera kunetseka kwakanyanya kuzvizvarwa zveZimbabwe. Vechidiki veMDC mudunhu reHarare vanoti vakanyorerawo kuti vawane rubatsiro kubva kuhomwe yemari yakaumbwa negurukota rezvechidiki. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC chiti moswera zvakanaka.
Soko izika tisenda baku VO.